kwazo atine inemu tongo iwoyo. Isu Triland VMTC Alliance inotungamirwa nava Chamisa inove party yakafoma nava Tsvangirai vadaidza pamma party matanhatu 6 iyo MDC ichizoita ichi 7. Ialliance yakazozviita bato ndokuenda kucongress muna May of 2019 ndokunosarudza vatungamiri vanoti vachamisa as president, Mai Karenyi Kore vice president, Professor Washman Ngube vice president, Tendai Biti vice president, Tabita Kumalo chairperson, Job Scala vice chairperson, David Coulthard treasurer, Charlton Wende secretary general. Ndo hutungamiri hwataka sarudza kugweru muna May 2019. Next Congress yedu iri ko 2024. Judgment yaitika nhasi hamuna pamunombofamba kaona pakanyorwa kuti MDC Alliance hatinei nayo. Saka isusu tinongoonawo varida kuendawo kucongress vachaendawo sezvamunoziva. Tokozani Kupe akaenda kuelection ya 2018 achimirira musangano unonzi MDCT. Anga ari presidential candidate. Abva ipapo pakaenda kucongress kwaakanosarudzwa sapresident.
Mutongo uyu zvii zvimwe zvaunotarisirawo kuti unge uchiita kubato renyu zvakaita semidziyo yebato?
Isu tiri MDC Alliance. Uyu mutongo unongorakidza chete kuti kune vamwe vatakachisemva navo nevari musystem vari so determined to destroy the people's projects vakavenga Nelson Chamisa zvokana kuuraya vanouraya ndozvatinongorakidza pati izvizvi ndezvevanhu izvi ndezvamwari hazvise zvakawa hazvise zvakadestroika. The MDC is an institution hombe inotyisa. Hakuna munhu anoidestroya MDC Alliance.